kusimudzirwa kwavamate madanda kunenge kune dambudziko nekuda kweunhu hwavo. Munhu watingati muchirungu ari trigger happy, munhu anotaura mashoko asina ruremekedzo, anokurudzira ruvengo uye nemhirizhonga, munhu asingaremekedzi vanhu vanofunga zvakasiyana naiye. Saka tichitarisa basa raapiwa rekuva political commissar wezanupf uyo anenge achidzidzisa vanhu nezvegwara remusangano, munhu akadaro anotyisa. Tichitarisawo zvekare nhoroondo yezanupf kuti ipolitical party yararama kuburikidza nemhirizhonga.
Tichitarisawo ivo varugeje, izvi zvamungatovangasiya senhoroondo kana mucherechedzo mubato rezanupf kubva pavakagadzikawo kuita political commissar?
Hatina chatakanyanya kuona chakaitwa navarugeje kunze kwemakampeins akaitwawo panguva yemaelections egore rakapera, asi hatina zvizhinji zvatakanyatsa kuona kana kuti zvatinganyatsa kuziva kuti pfungwa dzavo dzakamira sei pane zvinhu zviri kuitika munyika. Maonero angu ndeyekuti varugejo vakapiwa basa recommissariat panguva iyo zvinhu zvanga zvisina kumira zvakanaka muzanupf, uye masimba chaiwo chaiwo anenge ari kumauto.
Taonawo zvakare pachiziviswa kuti vaimbo vegurukota rezveupfumi vapatrick Chinamasa ndivo vave sachigaro webhodhi reair Zimbabwe. Munoonawo sei kudomwa uku?
Tashamiswa zvikuru kuti vachinamasa vanodomwa nezanupf politburo kuti vave sachigaro webhodhi reair Zimbabwe, inova the flag carrier yezimbabwe. Zvinhu zvataitarisira kuti zvinoitwa naminister of transport